manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 7, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadik nedzekumabvazuva kweAfrica vosangana mangwana kuzeya nyaya yehondo iri muDRC. Vashandi vakawanda mumabhanga nemuzvitoro zvikuru vorasikirwa nemabasa. Botswana ine urongwa hwekuwandudza bumbiro remitemo yenyika iyi kuitira kuti rurimi rweshona rutambirwe serumwe rurimi runotaurwa munyika iyi zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dziri muSadik nedunhu renyika dzekumabvazuva kweAfrica reEast African Community kana kuti EAC vari kusangana mangwana muTanzania kuti vazeye nyaya yehondo iri muDRC iyoyo pakuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinetsane. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovasa chigaro weSadik uye mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto vanovasa chigaro weEAC ndo vari kunze neSadik vachanga vachibatsirana kutungamira musangano uyu. Nhasi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira uye mukuru wemakurukota kana kuti Prime Cabinet vaMusalia Mudavadi nhasi ndo vanga vari masachigaro emakurukota asangana kukurukura munyaya yeDRC vachigadzira nzira yevatungamiri pamusangano wemangwana. Mumusangano uyu vamurwira vati zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dziite mubatira pamwe kugadzirisa matambudziko adzakatarisana nawo. Vamurwira vati zvinorwadza kuti vanhu zviuru mazana mana kana kuti 400,000 havachina pekugara nekuda kwekurwisana kuri muDRC. Mutungamiri weDRC waFelix Tshisekedi nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vati vachapinda mumusangano wemangwana uyu. Rwanda ine mauto muDRC ari kubatsira vakapandukira hurumende vechikwata cheM23. SADC ine mauto kubva kuSouth Africa, Tanzania neMalawi. Asi Malawi yave kuti ichaburitsa mauto ayo. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Izvi zvinonetsa zvekuDRC. Nekuti mukatarira muchaona kuti misangano mizhinji yaitwa izvo zvitava nemakore anodarika gumi tichingova nematambudziko akafanana imo muDRC. Chokwadi ndechekuti matambudziko omuDRC akadzika zvekuti kuti angagadziriswa nezuva rimwe handibvumi.
Ko sei zvichinetsa kugadzirisa zviri muDRC muri kuti kwane makore kuine hondo iyi?
Nyaya iri muDRC ndeyekuti matambudziko eDRC anobva kure. Matambudziko anobva munyaya dzeupambi hwefumi hwakaitika kana kuti munyaya dzekutorwa kwakaitwa nyika dzemuAfrica nekunyika dzekuEurope. Saka tikatarisisa tichaona kuti zviri kuitika muDRC kuramba tichienderera mberi kuri kuitika nokushetwa kwoufumu hweAfrica. Mukatarisa muchaona kuti pane makambani ikoko arimowo muDRC. Mukatarisa muchaonawo kuti dzimwe nyika dzemuAfrica dzinodawo kupamba, dzimwe dziri kutonzi dziri kutengesa zvicherwa zvisingawanikwi munyika madzo, kureva kuti vari kuzvitora kubva ku DRC. Saka nyaya iripo napa ndeye kuti pane humbimbinduka hukuru hwatingati hunobva mune iya inonzi Colonial Era huchienderera mberi panguva iri kunzi Africa yasununguka, iyo isinayo kusununguka panyaya dzezveupfumi.
To tarisawo nyaya yekuti vanhu vakawanda vari kunzi United Nations vafa. Ko ve United Nations ne AU pane zvavangaitewe?
United Nations yanga ichizama mukatarira mutaona kuti kwakaitwa musangano we Security Council rukambotauravo zvakataurika, asi muchaona kuti vachisekedhe mutungamiri we DRC akatoneseka achiti venyika dzose dzepasi rino vanenge vari kukundikana, havana zvavari kunyanya kuita. Ndozvakataurwa navachisekedhi kureva kuti nyaya dzachona United Nations dzinenge dziri kuiremera. Apa tatarisa kuti Home Africa kuda vachataurirana vakabudisa chinobuda hatizivi.
Nyadzo munyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zuluwe Studio 7. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau, vaShepherd Ngangu, vanoti vari kuita misangano nevakuru vemabhanga kuti vadzidzisewo vashandi nezvekushandisa michina yechizvino zvino kana kuti artificial intelligence kuti vashandi vasarasikirwe nemabasa. Izvo zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nebhanga guru munyika reCBZ kuti rave kumisa vashandi mazana mana mabasa nekuti rinenge roshandisa michina. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zuluwe Studio 7 abata vangangu.
Ndizvo zvochaizvo kuti vashandi mumabhengi vari kurasikirwa nemabasa. Zvazvinezvi bhengi guru reCBZ rine vashandi vanosvika 1500. Yava kuritsenga vashandi vanosvika ivo 347. Pa347 ipapo vanodarika mazana maviri vanenge vari nhengo dzeunion yezimbabwe. Saka idambudziko guru rauya vashandi vemubanking sector.
Ko ivo vemabhanga vari kupa zvikonzero zvei zvekumisa vashandi basa?
Ivo vanoshandirwa vari kuti vakuda kushandisa michina yachizvino zvino, uyezve vachida kuita restructure kuti maprofits avo anenge anoita nga ari nani. Saka ndo dambudziko rauya mubanking sector irori. Harichiro bhengi rega raita process iyo, tinoona kuti kumashure vakawirwa zvakare nemadambudziko akafanana naiwavo kunana ZB nekunana First Capital. Uwandi zvino hwevashandi varasikirwa nemabasa anyanya kuwanda zvikuru kuCBZ mukati megore rino. Hatisati tambozviona zvekuti vashandi vakawanda kudaro vanorasikirwa nebasa kamuchii. Kazhinji kacho kana zvichiitika zvinoitika zvikamu 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 zvikamu. Saka panguva inei vari pakati pekukurukurirana kuti vanowirirana here, uyezve zvavanowirirana kuti zvinozopiwa semiripiro kana vari kuenda zvinenge zvakamira sei.
Imi muri kumbotaurawo here naivo vakuru vemabhanga ava nenyaya yekugumbura vashandi vachiti varida kuisa mishina nezvimwewo izvi?
Hongu isusu sebazi rinomiririra vashandi tinotokurukura navo tichionesana navo kuti nenguva vanenge vachifanira kuti vatsvage nzira yekudzidzisa vanhu mabasa kuti vakwanise kushandisawo michina yachizvino zvino yacho asi vachiramba vari pamabasa. Uyezve tinoona kuti imwe nguva vanhu vari kurasikirwa nemabasa kana kuti vanhu vamiswa mabasa vanenge vari vanhu vekuti mabasa avo haasi kupiswa, anoramba aripo. Zvakafanana nemabasa akafanana nemabhiritera, mabasa iwayo anoramba aripo, asi tiri kunzwa kuti vamwe vematera iwavo ndo vamwe vamwe vanenge vakapiswa basa. Saka tee tichitarisira kuti tione kuti vanhu vadzidziswe mabasa kuti vaitewo mabasa vachishandisa mishina inenge iri kwenyu. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri pakati pehurukuro dziri kuitwa pakati pevari kunzi vaende neunion pamwe chete nevanoshandirwa vacho vekuCBZ kuona kuti pane here zvinogona kuwirirano, kana pasina pochizoonekwa kuti zvoitwa sei kuenda kumberi.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepherd Ngangu. Zvichakadaro, vezvitoro munyika vamisa vashandi vanodarika chiuru chimwe chete mabasa. Izvi zvinotevera kuvharwa kwezvimwe zvitoro zveOK, Choppies neN Richards. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakatodimburira zororo ravo panzira kuti vaedze kugadzirisa nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. bazi rezvo upfumi riri kuedzawo kudzika mitemo yekudzikamisa upfumi, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvo upfumi dzinoti uku kwaive kuyeuka bako mvura yanaya. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona patinokupai link ye WhatsApp channel yedu. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira zakarere kera. Botswana ine urongwa wekuwandu za bumbire remutemo yenyika iyi kuitira kuti rurimi rweshona rutambirwe serumwe rurimi runotaurwa munyika iyi zviri pamutemo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Urongwaku wakatanga mwedzi uno nekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuti mutauro werurimi rweshona runge ruchishandiswa munyika iyi zviri pamutemo. Mushure meurongwa uhu kupera kwemwedzi uno, pari kutarisirwa kuti paumbwe bhiri rekuvandudza bumbiro remutemo muBotswana kuitira kuti mutauro weshona unge uchicherechedzwa zviri pamutemo muBotswana. Gurukota rinoona nezvematunhu nezvechivanhu kana kuti Minister of Local Government and Traditional Affairs vaKitlanifile Mutsekwa vanoti hurumende yeBotswana yakaona zvakakodzera kuti rudzi rwechishona rucherechedzwewo zviri pamutemo. VaMutsekwa vanoti kuva nebumbiro remutemo rinoremekedza mitauro inoshandiswa munyika iyi inzira yakanaka inogona kudzivirira hondo yemarudzi munyika. Vakawanda vanotaura rurimi rwechishona vari kutambira urongwa uhu nemaoko maviri. Mumwe vanhu ava vanogara muBotswana ndivaTobias Yama Dziripi, avo vanotungamira vanhu vanotaura shona mumusha weSimotswane uyo ari pedyo neguta reFrancis Town.
Population yawanda yawanda imo muno muchero kungotaura shona uri pauri munhu anotonzwa kuti uri kuti chii even ari mutswana kana kuti ari chii.
Mumwe mugari wemumusha weMandunyane uyo uri pedyo neguta reFrancis Town amai Victoria Sakurombe vanoti urongwa uhu ukabudirira uchabatsira zvikuru kuti vana vavo vadzive rurimi rwamai vavo.
Tozvitambira zvakanaka kuti vana vedu vangadzidziswe chishona vari muBotswana, nekuti ezvino zvavana vedu havazivi kuti vanhu vakuru unosvika mukwadzisa neruoko kutanga womuti kwazvai wopfugama pasi wombera kuti makadini, havazvizivi.
Asi mumwe mubereki amai Primrose Chirikure vanoti vana vazhinji havadadi nerurimi rwamai.
Pane pamwe patinototadza especially mumakombi kana mumashopu kana pai tinototadza kutotaura dzimwe nguva tongonyarara wakadai kuti uchizeza kuti ukanzwa tinotaura shona muZimbabwe. Saka shona totoida zvakanyanya, tinotoikurudzira kuti dai yanga yadii yakwanisa kuti vana vedu vaidzidzawo nesuwo taitaurawo.
Vanhu vanotaura rurimi rweshona ava vanowanikwa mumisha iri mumiganho weZimbabwe neBotswana kumaudza nyemba kwakadziwa kumabvazuva enyika iyi vanofungidzirwa kuti vakatanga kugara muBotswana na 1950. Parizvino zvinofungidzirwa kuti chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% yevagari vemuBotswana ndeverudzi rwechishona. Bumbiro remutemo muBotswana rinocherechedza mitauro inoti sikalaka, simwaketsi, simwatu, sikatla, sikalahadi, sibirwa, sitswana nesurolong pamwe nemitauro wechirungu. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO yakaparura urongwa hwemakore gumi hwakanangana nekucherechedzwa kwemitauro yakatarisana nekuparara pasi pechirongwa cheInternational Decade of Indigenous Languages. Zvekuitwa neBotswana izvi zviri mugwara reUNESCO rekuzadzisa donzo reInternational Decade of Indigenous Languages. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika muIsrael vaIsrael Cards vaudza mauti enyika yavo kuti vatsvage mazano ekuti vanhu vemuPalestine vari muGaza vari kudawo kubva mudunhu iri vabude vachienda chero kunyika inenge ichida kuvatambira. Vakatsi vati vari kutambira zvakataurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvekuti Gaza isave pasi peHamas. Asi vakawanda vari kushora zvikuru mashoko avaTrump kusanganisira United Nations. VaTrump vave kutiwo chavanoda ndechekuti Gaza ivakwe patsva, vanoda kuramba varimo vachigara asi vanoda kubva vachienda kune nyika dzinoda kuvatambira vachibuda. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Sehumwe hweurongwa hwavo hwekuedza kwavo kudzoreredza kuzvitonga kwenyika pamusoro pemiganho yeAmerica, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unotara kuti kuwedzerwe zvizere kushandiswa kwenzvimbo inochengeterwa vabva kure kana kuti Migrant Operations Center iri pakamba yemauto yeNaval Station kuGuantanamo Bay. Vachinyora, vaTrump vakati kuwedzera kushandiswa uku kuchapa imwe nzvimbo yekuchengetera vasungwa vanoparadzi mhosva vanobva kunze kwenyika vari muAmerica zviri kunze kwemutemo. Pamusangano nevatori venhau, vaTrump vakati kune mibhedha zviuru makumi matatu muGuantanamo Bay yekuchengetera vanopara mhosva dzakaipisisa vanobva kunze kwenyika vanoda kukanganisa zvizvarwa zveAmerica. Vakati vamwe vacho vakaipisisa zvekuti havavimbe nenyika dzavanobva kuti dzingavachengete nekuti havadi kuti vadzoke zvakare muAmerica, nekudaro vachavaendesa kuGuantanamo Bay. Jeri rinochengeterwa vanobva kunze kwenyika paGuantanamo Bay rinoshanda zvakasiyana nejeri remauto rinochengeterwa vanopfurikidza mwero. Kubva muna 1990, jeri revekunze iri ragara richishandiswa zvakanyanya kuchengeterwa zvizvarwa zvekuHaiti neCuba zvinobatwa mugungwa. Chivakwa ichi changa chichishandiswawo zvakare munyaya dzerubatsiro kune vanotambura nekunonorwa kwevanenge vawirwa nenjodzi. Mutauriri wemuzinda weWhite House, amai Caroline Levitt, vakati mutemo wechimbi-chimbi uri pamusoro peGuantanamo unobata matanho akambotorwa navaTrump ekuchengetedza miganho yeAmerica nekuburitsa munyika vekunze vari kuparadzi mhosva vari munyika. Amai Levitt vakati vanoziva kuti vane dambudziko nepekuchengetera vasungwa muAmerica, nekudaro mutungamiri wenyika vanoona sekunge Naval Station iri paGuantanamo Bay ndiyo nzvimbo yakakodzera. Vakati vanobhadhara mitero vagara vari kubatsira nemari nechakare vachiti nzvimbo iripo. Vakabvunza kuti sei isingashandiswe. Vakati gurukotaro zvekuchengetedzwa kwenyika riri kushanda nezvazvo sekutaura kuno. Vachibvunzwa paterevhizheni, gurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika vaPete Hegseth vakati Guantanamo ndiyo chaiyo nzvimbo yakakodzera pabasa racho. Vakati iyi inzvimbo yekuchengeterwa kwevanhu kwenguva pfupi uye ragara ritori basa reNaval Station paGuantanamo Bay kwekuti vanogona kuwedzera zviuru uye makumi ezviuru kana zvichikodzera kutamisa zvine hunhu vekune dzimwe nyika vari munyika zvisiri pamutemo uye kuvadzorera kunyika dzavakabva nenzira kwayo. VaHegseth vakapika vachiti zvakwana, nekudaro vave kudzoserwa kumisha yavo. Vakati Guantanamo Bay ndiyo nzvimbo yokupfuura nayo yakakodzera yekumbochengetera vakaipisisa vacho vose kusvika vadzoserwa kunyika dzavo idzo sezvakajekeswa nemutungamiri wenyika vaTrump dzinofanirwa kunge dzakagadzirira kuvatambira munguva pfupi inotevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti vachanga vachitemera dare reInternational Criminal Court zvirango zveupfumi nezvekufamba pamusoro pekuferefeta kwarinoita zvizvarwa zveAmerica uye shamwari dzenyika iyi dzakaita seIsrael. VaTrump vakambotemera zvakare dare reICC iri zvirango mugore ra2020. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 Abata mukuru wesangano re All Hands on Justice Advocate Kennedy Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zvino zvinga pi yatingati confidence mu masangano ano defender yatingati kodzero dzevanhu pasi rese zvatozva ICC pachirugu e global court and e court iri po in terms of for the UN charter and tinozva zvekare kuti America neyo Israel as ma members e ICC and paine nguva vanhu vachikuruzira America ne Israel kuti ive ma members e ICC kuti at least nyaya dzekodzero nge zitika pasirese zile zichuonekwa ne koti yoyo kuti at least kune dzimwe nyika kuchiri kuumbiridzwa atingati ma democratic tenants kama structures vayo vachizwa kuti kana vakachikora kodzero dzevanhu kune koti iri kumusoro ikokoko inokwanisa kuve ichiona ende ichigadzirisa nyaya idzodzo.
Tinoona kuti vaTrump vakambozviita zvakare mugore ra2020 kupamba vachiita izvi munoona zvichizofamba sei?
Ndiona senge effect ye izvizvi inoonekwa kunyika dzichiri kudevelopa atingati masystems edemocracy. For example, kuti kana pane atingati ma third world countries anenge achiona zvinhu zvakadai so zvichiitika ende zvichiitwa zvekare nenyika dzinofanirwa dzichiona atingati kufambidzwa atingati ma human rights munyika internationally, zvinhu zvisingapi confidence kuti nyaya dzemakodzero dzevanhu dzingave dzichibatwa nemazvo kana dzakaenda kuma institutions dzakaita sana United Nations.
Tinoona kuti iro dare guru repasi rose reInternational Criminal Court riri kuti riri kushora zviri kutaurwa navaTrump izvi. Munoona vaTrump vachizozvitambira sei?
Ndoni senge vangave vachiita siya zvavo nekushorwa kuri kuitwa decision yavo because panguva iyi yatikuona yapfuura tikuona kuti pane matanho avari kuita ari kusorwa zvekare nevanhu but achingozongozoitwa. Saka nao kana pachizongozoitwa zvinhu zvakadai sezvokuti vanhu vanenge vakaita mainvestigations yayo ende uyezve matanho anenge akaitwa at least ne yatingati global court iyo inenge ine vanhu vanenge vachinzi hakuna kwavakarerekera vachizopuwawo zvekare masanctions, zvinhu zvisingainspire confidence and uyezve I think zvinhu zvicharamba zvichingosorwa kusvika vaTrump vachinzwa pfungwa dzavo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muDallas kuTexas muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Masikora sei kumasikora sei Studio 7. Mavonero angu ndokungoti zvokutaura nezvamatongero enyika zvevanhu ava kunongova kutandadza kana kuti kudla kwenzeve, nokuti hapana chavanoporomisa chinobuda kana hwani. Vanongotaura chete semapolitician plus ivo vanoita sekuti vanotaura kuvanhu vasinavo kufunda. Saka munhu wese anongoziva kuti chinonzi politician chii, kutaura nhema, kutaura zvisingaitiki. Nokuti izvezvi kana hurumende yeBotswana yava kudududza, but iye yakataura ichiti hurumende yangu yapinda haisi kuzosunga zvizvagwa zvekune dzimwe nyika kana kuvadhipota, asi nawo vakutanga kuti kwanzi vanoparadza mhosva vanodini. Unongoona kuti izvo mapolitician, hapana kana demokirasi iripo.
Geza ngavavhundunyure kwavari koko, ngavavhundunyure kwavari koko. Impavhaidzo. Saka munhu angasingongoda taura chokwadi ndozvanga musungire kunova kumudzinga chiti hasinhu zvanopiepi nekutaudza chokwadi. Handi vakatanga nazvo, vakadi kusunga vaya vakatanga kuchikora bumbiro remutemo waitwa iyi bumbiro remutemo ngari wandudziwa. Handi vaida kuisa nyacho ukoti vakaregerei kuvasunga. Nazvo zvakutaubva naGeza akupikisa nazvo achiti hatizvidi. Pamberi naGeza ngaapinde nawo imomo aaudze chokwadi, ndichamusapota, tichamira naye. Mwana wekwedu wemusanyati George Tower the big dog Matori
Studio 7 na kama pasi kuyengoka message yedu ndivi good news best achero angapinda chiwenga makudo amwe akafanana vanhu vakafanana ari fumba dzimwe maburu anofure pamwe chete ungotunga nhau dzemudanga munhu usiri kutoda chaipo ndichamisa dai uyo Geza akwase kumirana chamisa kuti chamisa pinde pachigaro ndozvinodiwa nevanhu. Wabaya kune munhu akavhoterwa hana svabangu izvo uchada kutererwa murumu isi tongode chamisa.
Jacob Mafume wakutotora Harare kuita musha wako, kuita zvaunoda neHarare, kuita kunge musha wako chaichao waunoita madiro acho china. Asi nai vana vezimbabwe especially vagari vemuHarare makambonyanya kupfava zvakaita seiko zvekutarisa Jacob Mafuma zvita zvari kuita izvi? Ingawani mabasa wakana achipinda munhu achipinda basa anopinzwa navanhu. Oyo rake raakambopinda rasingagoni kuti angabviswa pabasa ipapo rakamboita sei? Huori huori masenda rekuvaka dzimba dzaanoda dzekuitira remangwana revana vake. Asi imu remangwana revana venyu ndo dzimba dziri kuputswa dzamuri kuvaka, ndo majura ari kuputswa muri kuvaka. Makangotarisa musina action.
Andoo pastudio 7 namukoma Jonga mamukaseri ndoda kuti nhau yageza iyo. Ko munodini kumbointevhiyu ageza ega atimbonzwa iye geza maonero ake pane kuintevhiyu avamhezi vasane basa imbointevhiyu iyo mabhovheti vakarwawo ndotimbonzwa achitaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira mumusambo wesungura Chris Million Masocha, uyo anoimba nechikwata cheLive Wire Band. Chris ane damba refu idzva rinonzi Haribude Wakamirirwa. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ini zvemagitare ndakazotanga mugore ra2017 ndopandakarekodha album rekutanga. Asi magitare chinhu chandakazvarwa ndinacho mumiri zvekuti even composing my songs ndakatanga kukomboza songs ndichiri very very young.
Vabereki vehukama hama neshamwari vaitiwo kudini muchitanga kurova magitare?
Inini hangu pandakazotanga magitare vabereki vangu vanga vasipo. Asi tichikura munhu aindi nkareja mai vangu.
Tambirwa sei mimanzi yamuri kukwenya iyi muchaunga uyu?
Music iri kutambirwa zvakanaka and ndinotiwa kuti kuzoimba kwandakaita inini muna 2017 chiburisa kwanga kwangu kuzadzisa shungu dzangu padzanga dziri dzekuti inini ndakakura ndichizwa kuti inini ndofanira kumbomira pamberi pevanhu.
Ko matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi muchigame ichi?
Sevaimbi vachiri kusumuka, machallenges atinawo akatoti wandei. Since ndisiri kugara muZimbabwe munovandowo munonyanya kurira music yedu. Machallenges atinosangana nawo ndeairplay. Ndofunga kuairplay uku kuri kuitwa chinonzi mwana wouku anodya ndearipo. Kana uri kure zvinhu zvako hazviriri, unotofanira kugara uri padhuze uchizvipusha chero project rachi rakanaka sei.
Vanoda kukuhayai, kushanda nemi, kutaura nemi, kuteverawo mimhanzi yenyu yamuri kuridza iye pi, mimi vanokubatai kupi?
Vanoda kutibata isusu paFacebook munosecha for Chris Masocha. Chris yedu isusu na CRIS. Then muri paFacebook ipapo tine page redu reband rinonzi Live Wire Kings Band. Instagram chiriko futi Chris Masocha. Choenda futi pa TikTok munotiwana futi sa makasecha Chris Masocha munotiwana futi. YouTube channel redu yakanzi Chris Million Masocha. Kune vanenge vachida kutibata direct pa number +27607352420.
Chitipai kamwe chete, was a Friday, timborova magitare.
Ya, kamboka dobuda yako mdairo mzara na sindikano nzi manduwe erika kudaro.
Manzwa hurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 na Chris Million Masocha ari parunare kuPretoria muSouth Africa. Musakangana waLive Talk apo tiri kutarisa nezvekurasikirwa kwevanhu nemabasa nekuda kwekuvharwa kwezvimwe zvitoro pamwe nemabhanga. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi na Gibbs Dube.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Welamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla 7 Nhlolanja 2025 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Sinethemba ukuba nawo soze kufike ekutheni iRwanda neSouth Africa kugcine kulwisana.
Kuqhutshwa umhlangano weStudic le East Africa Community wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sizalethulela ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezi ndawo lezinye ziyalandela. Kuqhutshwa umhlangano weSADC le East Africa Community wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. UMongameli Emmerson Mnangagwa ngomunye wabakhokheli abasemhlanganweni lo eTanzania namhla ukuhlolisiswa khona ukulwisana kwabahlamuki be-M23 lebutho le-DRC. I-M23 isithuthune idolobho leGoma njalo ithi lakho ukuyahlasela eKinshasa. Umhlangano lo ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli William Ruto onguye okhokhela umanyano we-East Africa Community. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Hayi, mina ngibona ngathi udaba lolu ludaba ongathi lunzima kakhulu ngoba sibe sibona esingathi kunyuzi la ama-analysts labanye abakwaziyo ukuthi kuhamba njani bekhuluma ngendaba yokuthi ukulwa lokhu kubangelwa ngokuthi uhulumende we-DRC uvalela phandle abantu abanye abe-DRC abohlobo olu abahlobene nabe-Rwanda besithi asiyo bakhonapho bebavalela phandle amathuba okwenzela kube lokulwa lokhu. Njalo sike sazwa umongameli we-Rwanda uKagame ekhuluma ukubana indaba le ekhona e-DRC M23 abantu be-DRC uhulumende we-DRC kumele khulumisane lalaba abantu singathi begcwalise kumbe bebalalele kuzikhalazo zabo ezikhona mhlawumbe okwenze baze bagcina sebesithi belwe indaba yokuthi babona ngathi abalalelwa. So ngakho silethemba ngoba sonke sinje se-Africa siqhathazekile masibona kulokulwa khona ngale kuchithakala imphefumulo abantu bengahlalisekanga kuhle. Ngakho silethemba ukubana uhulumende we-DRC uzabe lokuthi ezwisise ekhulumisane lalaba abahlamuki, lalaba abahlamuki ngaso kugcwalisiwe lokhu abakukhalelayo. Silethemba ukuthi bazamka phansi izikhali izwe libe lokuthula.
Ye, loba kunjalo Dube, siyabona ukuthi uKagame lo Ramaphosa ngani bebephosana naqatha ngakhonokho, pho baza kuphatha njani khonokho?
Hayi, sithemba ukubana ohulumende bobabili banabo kakhulu ngoba uKagame ngasimkhangele ungathi umuntu onguntando kayiphikiswa, kodwa-ke at least e-South Africa uRamaphosa ngumuntu ophuma ecountryni esingathi one of the most democratic countries esilawo e-Africa. Sithemba ukubana kuzabe lokukhulumisana ukhumisane umlotha. Njalo sibe sizwa la kumakhungakhunga angathi ibutho le-South Africa ngemva kokuthi kube lamasosha afika 14 or so afayo sebefuna ukuthi kakhulu eMalawi already besikhulumile ukuthi izaphuma le-South Africa ngathi kule khungakhunga lokuthi lifuna ukuthi iphume khonapho ku-peacekeeping mission ekhona ngale. Ngakho silethemba ukubana soze kufike ekutheni iRwanda le-South Africa kugcine kulwisana.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandele zombusazwe ezimele weqoqa leStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kulabathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukuze uMnangagwa iqhubekele phambili esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu.
Kulikazo elikhulu ukubonakala umuntu owajontsha ukhetho waqhubeka njalo ongumuntu obesebukhokheleni kwelizwe kusukela ngo-1980 efisa ukuqhubeka ekhokhela elizwe kodwa kungenampumela ebonisekayo ukuthi umuntu uyingcitshi njalo uyazi ukukhokhela abantu. Now iphutha leli silibona ngoba inhloso yakhe lubaba ayisiyo ukwenzela abantu kuhle, cha inhloso yakhe ngeyokuthi yena labantu bakhe lezihlobo zakhe zikhone ukuthatha umnotho welizwe benothe abantu behlupheka. Lokhu kulihlazo elikhulu njalo abantu baseZimbabwe okumele basukume bekwale. Abantu beZimbabwe kumele bekwale not because ubudlwangudlwangu bezanu phefu bulani lathi kodwa ngoba konke okwenzakala ekubandla elibusayo kuyathinta uzulu wonke jikelele. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu baseZimbabwe siphakame sikwale lokho ngoba siyazi ukuthi lapho siya khona lo mnankagwa labantu abakhe lezihlobo zakhe akula kukhanya.
Khonapho ke singathi liza kuvimba njani khonokho, kule ndlela yokuthi lingakubamba sithi hayi lokho sesikumisa kungabanjwa njani?
Umkhosi suqalile phakathi kwebandla leZANU-PF. Umkhosi suqalile kumabandla aphikisayo. Uzananzelela ukuthi thina njengezaphu lathi umongameli wethu uSibangelizwe Nkomo uphumile emalangeni esitsho ukuthi thina njengezaphu siyakwala lokho njalo engaqhubeka ngayo lento yena uMnangagwa kuzamele sisebenzise zonke indlela ezokuthi abantu baseZimbabwe baphakame beyale lo msangano owenziwa ngumnankagwa labantu bakhe.
Ye, kodwa nxa singabuza sile ukuthi kona ubonani kuyaphumani khonapho, angabuyela yini kungachaya 2028 kumbe kuvele kuzayehlula ngamafutshane?
Ngowami umbono personally njengomsongelwa kaNdlovu angiboni kusenzakala lokho ngoba emthethweni ku-constitution ukuthi akhone ukuthi kuphumelele izifiso zakhe kulo mqanso omkhulu kakhulu legally njalo emthethweni. Kodwa-ke abantu baseZimbabwe sebabona uhlazo esalenzelwa ngoRobert Mugabe ebuse waze wahlala naku-wheelchair ebuse waze wakhohlwa lokuthi ungubani igama lakhe. Abantu sebabona ububi bento enjalo njalo abantu baseZimbabwe ngibona ingani mina bazasukuma njengoba sebeqalile ukukhonona lokulwisana lento le extension yetem. Kodwa i-extension yodwa akusiyinkinga, inkinga enkulu ukuthi ezomnotho imisebenzi yabantu economy nje general yiyo ezafosa abantu baseZimbabwe ukuthi bakwale ngoba abantu bahluphekile.
Lo ngumnumzana Msongela Ndlovu okubandla lezaphu obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF.
Thina esikufisayo nesikukhangeleleyo ikubana ngabe sonke siyama udaba lolu sike sikhangele ngezomkonomi ngoba asike sahlala siku-political gear kufuze sike singene ku-developmental gear. Lokhu asikukhangeleni ngo-2027 sesisondele duzane lokuphela kwe-term 2028 lay.
Akuchazise khonapho Juma sizwe ukuthi uthini lapho.
Nxa sesifike lapho-ke sesingakhulumisana-ke ukubana kuyaqhutheka kumbe kwenziwani. Kodwa kwakathesi mina ngibona ngantwa energy yonke esilayo ngabe sifaka ekuzameni ukuvusa izinto eziwiswa ngabomo ukuthi zisebenzele uzulu wonke.
Lo ngumnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Zimbabwe.
Unobhala jikelele wezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa ngumnumzana Matthew Sibanda ozithi ngumgcini sihlalo wecele lezaphu elahlamuka kulelo likhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Singuzaphu sithanda ukucacisa ukuthi izaphu ayila ma-faction. Izaphu kayizange idabukane phakathi. Izaphu iyodwa ikhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo esekelwa ngubaba uDerek Katsenga. Uchalimana wakhona kungubaba uJZT Ndlovu. Unobhala jikelele mabhalo nomkhulu kuyini umthulisi Hanana engikhulumayo. Utreasurer ongumgcini ngcebo wethu kungubaba uFrance Ndlovu. Akula enye izaphu ekhokhelwa ngomunye umuntu. Nxa kungaba lomunye elimzwayo ozithi ungumkhokheli wezaphu.
Yee baba Hanana bezweke umnumzana Matthew Spande sithi yena ngomunye wabalawo phela bakhokhela elinicele lezaphu. Yee khonoko ke ukubona nje.
Uyaba eganga lingavumi ukudukiswa ngabantu bakhona yebo siyabezwa abake baye court bezama ukuthi ba court bafake babe nabakhokheli sebedliwe ku Congress eyenzakala ngo 2021 qala labo lachithwa e court i-court yathi hayi ubukhokhelo obukhona buqondile bakhethwa ngendlela eyiyo laba asebehamba bezibiza bethi bazinkokheli ikakhulu ubaba kuthiwa ngo Matthew Sibanda ozibiza Bhubesi akasuye mkhokheli wezaphu umuntu owalwa lezaphu wazoyihambisa e-court umuntu ophikisana le-constitution yezaphu umuntu ophikisana le-congress yezaphu umuntu ophikisana nobuholi bezaphu waxotshwa usehamba ezenza umkhokheli wezaphu esexotshiwe noma esexotshiwe kuzaphu sambiza samcela sathi nxa efuna ukusebenza labanye ibandla lezaphu lizimisele ukuthi kuxolelwane kusetshenzwe kubunjwe inhlanganiso ephilayo ezakhula abantu labeZimbabwe wala wemba phansi
lo ngumnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu kodwa umnumzana Matthew Sibanda uyakuphika lokho.
Hayi into abayikhulumayo babuDube ufana nje lomuntu oyisipofu uthi khona hayi njengoba wayebona ngesikhathi esabona wayengasabone sefamehlo abesecabanga ukuthi lokhu ayekwenza esabone la mehlo kulokhu kufana okade sokwehlukile. Mina ke izaphu ngumuntu wezaphu ngempela okuthi akufi kwatshintsha lutho and then othi mina ngisengiyezaphu engikhulumayo ngikhuluma nje ize ngithemba nje ukuthi akuDube akwinsuku zatshwala beza kubona ukuthi mina ngizaphu epheleleyo elabalandeli abakwaziyo into abayifunayo ngezaphu yabo.
Yes.
Ngoba mina kangisuye kudolwana okuthiwa ngifuna ukubulala iculture yepathi yethu eyakhulula leli lizwe isetshenzela kanzima kangaka and ngeke ngafanga kuvumela lokhu okwenziwa ngusibanga ilizwe labantu bakhe asebebulela iphathi.
Yes, ngathi wena ubambe elinye icele sibili lezaphu khonapho sizokutsho njalo.
Ilibambile ngesidukwini elinye icele lezaphu okungabuzwayo okupheleleyo laba abakwaziyo laba abanye bakhe abakwaziyo ababathole ngi-adresi imhlangano yilabo abantu becele lezaphu. Okokuthi nje isikhathi esiningi ngivele ngihamba even emngcwabeni yezaphu sisiyalahla amaqhawe sisiyalahla amamembers ezaphu le team yami befake iregalia lepheleleyo sifike sitavele sigide sibeke iqhawe kumbe sibeke i-social ethu omunye wethu.
Ngomnumzana Matthew Sibanda lilunga lebandla lezaphu ubexoxa le-Studio 7 ekubulawayo. Siyasangile ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ele Russia lithi liwise iindiza mthina zawale Ukraine ezithwala amabhomba ezibizwa ngokuthi ngama-drones eziningi emadabuka kusa. Kukhangelwe ukuba iHamas ikizakhulula abanye abathunjwa kwele Israel kunsukana ezilandelayo. Studio 7 esakaza eZimbabwe isizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usethese umthethondaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court izijeziso zenoto phezu kokuphenyo oluphathelene lamacala linkatolo ethi adalwa nge-Israel eGaza empini yabo leqembu leHamas. I-ICC ithi ifuna ukubopha umholi we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu. umongameli Trump usayine umthetho izolo wethisa iziphathamandla ze-ICC ezibhatheke kulolu daba izijeziso zenotho esithi zizonda ele-Israel lelemelika. Amazwe omabili kawesiwo malunga omthethwandaba lo, wona othetha amacala akuqela okubulawa mahlayana kwabantu lezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe zemelika usucamfundo Mthulisi Mathuthu.
Akumangalisi ngoba ngendlela uTrump isikhaphekhaphe eze ngayo wasayina imithetho eminingi engathi iyasivezela ukuthi yena ujongene ngumbuso wakhe ozayo kwele minyaka lemine, akumangalisi ukuthi ubevele ebophe umoya. Akusiyonto ayicabange nje khathesi, uvela sengathi into akade vele enayo ekhanda ubefuthelene. Ngakho-ke ubevele ekumelele ukuthi mhla uNetanyahu evakashela kwele Melika yinto nje azozenza lezi, ngoba imithetho yonke ayisayinile selokhu engenile. Angikholwa lokuthi ukhona ongakholwa ukuthi yinto nje phongukuvela khonapho, ubevele elohlelo lwakhona lokuthi yikho afuna ukusebenzisa ukuqinisa udlelwano wakhe le-Israel.
Ungathi lokhu kulomthelela bani, kuthumela mlayezo bani emhlabeni jikelele, ikakhulu kulabo abakholelwa ku-International Criminal Court?
Ngathi isenzo sikaTrump lesi siletha imlayezo engantijiyene kulabo akade bethembele kuyo i-ICC. Ngathi wenze lokhani ukuthela amanzi ukuthi usezayenza ukuthi abanye abantu bangasakholwa ku-ICC ukuthi imisebenzi eyenzayo, imisebenzi abangayikhangelela ukuthi ngabalethela lokhu singathi i-justice, ngoba labo bazaba lokwesaba okungenza ungavela ngeva kokuba i-ICC layo uma ingadeda. Kubuye ukuthi futhi kuletha umlayezo kula amazwe esingathi ahlukumeza abantu adala lokhu esingathi ngama-human rights violations. Kubalethela intshukuntshu yokuthi baqhukele phambili ngoba besazi ukuthi abantu be-criminal court balokwesaba bathelwe ngumfefezo ngu-Trump. Ngako lokuthi yona ngokwaye ICC sideleleka kalula nje isiyinkantolo leyana nje ukuthi isisenza igegelela imbuya ichiye labo abakhulu. Ngoba sima sikhangele ukuqaleni vele iyona i-ICC ibile nkinga enkulu yokuthi la amanye amazwe ala usayini ratification ye-Roman Statute kusuka le mva kubo 2002 ngikhona ngale eyayiratifya i-International Criminal Court. Ngakho-ke lokho kwenziwa ngu-Trump kwenza ukuthi kuvele sobala ukuthi khona i-ICC kulalapho engeke iye khona, iyinkantolo yokuyabopha labo abancane. Ngokuthi bethe bona bazabopha kumangathi bethe bazajezisa uNetanyahu labantu abakhulu afana labo labamazwe amakhulu afana labe-Russia, bese kuveza ithemba lokuthi mhlawumbe i-ICC singaba yiliyana ikhothi ngathi inkantolo engagegeleli mbuya ebopha nje wonke umuntu odale ububi emhlabeni. Kodwa isenzo sikaTrump sesibisela emuva ukuletha inkantolo sengane akuyinkantolo lenyana nje, asiyonto abantu abangayithemba.
Usukucamfundo Mthulisi Mathuthu ulandele zombusazwe ezimele. Ubexoxa ecingweni lontukamelikomo weStudio 7 eseBhilitani.
The Voice of America.
Singasizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende kaTrump uphikisana kakhulu lobukhokhelo obuncindezela isizwe seCuba, yikho osekwenze ukuthi ugatsha lokudlelana lamanye amazwe luguqule isiqondiso esaseguqula ubudlelwano leCuba esasayinwa uTrump engakangeni embusweni mhlaka 14, kutsho umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio. Umongameli Donald Trump ngosuku lwakuqala wasayina isiqondiso sokuthi iCuba ihlale ikuluhlu lwamazwe akhuthaza iterrorism ngoba yikho lapho okumele ihlelwe khona, kutsho umnumzana Rubio. Uhulumende weCuba uhlala esekela abalwa bedlulisa amalawulo. Sikhuthaza uhulumende lo ukuthi ame ukusekela ukulwa ukudluliswa amalawulo, njalo ame ukuphathisa ababulali izigebengu ezilungisa amabhomba lezinye ngokudla indawo yokuhlala lemithi izilwane zeCuba zisifa ngendlala njalo zingelamithi. Mhlaka 31 Zibandlela ngasayina ukuthi kubunjwe njalo uluhlu lwamankampani eCuba angavunyelwa ukusebenza emazweni omhlaba, lokhu kumisa ukuthunyelwa kwemali amankampani ebutho lezinye ingatsha zikahulumende weCuba ezomvikela, kutsho uRubio. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe lufake njalo uluhlu lolu ngenhloso yokumisa imali ethunyelwa kungatsha zikahulumende weCuba ezincindezela uZulu wakulelo njalo zithapha inotho yelizwe. Phezu kokubisela uluhlu obeluvele lukhona, sengeze inkampani ye-Orbit SA esebenza imele ibutho leCuba. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe ludinga ukuthi uhulumende weCuba oncindezela uZulu ajeziswe njalo luphikisana lokungenela kweleCuba eMelika lakwamanye amazwe omhlaba, kutsho uRubio. Sisekela amalungelo lenkululeko yezizalwane zeCuba njalo sithi kukhululwe izibotshwa zonke ezibotshwe ngenxa yezombusazwe. Isigodlo seMelika eHavana siqhuba imihlangano lemuli zababotshelwe ezombusazwe ukuze bazi ukuthi leMelika liyabasekela, kutsho umnumzana Rubio. Sizinikele kuzizalwane zeCuba njalo sisekela ukujeziswa kwabangcindezele.
Le imibono kahulumende weMelika. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linapha laleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
StudioSeven, lijani basakazi? Acela ukukhuluma ngendaba leyo ukuthi yokulungisisa indaba yeDRC ukuthi kuzaba le meeting, extraordinary meeting ezaba seTanzania. Lo mnankagwa la eza kuya khona le njengoba ungu-chairman weSADC. Kutsho ukuthi lapha fanele ukuthi baqale bakhulume ngendaba kamnankagwa. Ngokuthi lapha bathi M23 ilutha amalokuze nama-minerals e-DRC okwakhathesi. Umnankagwa walutha layo kudala. Layo amang, layo kumbe M25 ngiyabona umnankagwa kumbe M30. Ngokuthi leyana yi-M23. Kutsho ukuthi umnankagwa yi-M30 ngiyabona. Ngokuthi layo yalutha kwamba. Ukwaziwa ngama-leaders wonke eSADC, ukwaziwa ngama-leaders wonke e-Africa ukuthi umnankagwa walutha e-DRC. Kanti yena indaba ongakhulunywa ngendaba yakhe. Bengakhulumi ngendaba ye-M23 kabaqale bakhulume ngendaba kamnankagwa ukuthi umnankagwa walutha, kufanele ukuthi la ubhadale i-DRC, ubuyisele ama-diamonds wathatha e-DRC. Kufanele ukuthi baqale bakhulume ngomnankagwa ngelutha yokuqala e-DRC lapha. Bengakhulumi nge-M23.
Yebo, emsakazweni siyabeza abantu be-ZANU-PF ogolide bayafika ukuthi kulokuxokozela. Ukuxokozela kukhona golide babathuma bakithi. Into okumele linanzelele nabantu be-ZANU-PF yokuthi thina sikhuluma nge-constitution yelizwe ukuthi umnankagwa kasangeni ku-Section 10. Lina nxa lifuna umnankagwa njenge-ZANU-PF yenu limfake ebe ngu-president we-party nothe elizwe kwelizwe basakhwalifaya babathuma labanye bakho khona ngapho. Ikho kumele likunanzelele. Likhuluma nje into engasebenziyo ngoba nje iqiniso lalazi ukuthi i-constitution yabantu nxa lilene e-ZANU-PF lungisani khona ngapho bese likilikilisa nje abantu nxa besitya basamfuna basamfuni kutini ZANU-PF abasamfuni umnankagwa. Umgabe sathi sithi thina kasisamfuni laliyala lifihla lingaphumela egcekeni. Lithe selibonga ukuthi sekuphuma sinti leqa lathi kaphume kathe sithi umnankagwa kaphume, lithi hayi kaphume ngenxa yokuthi phela golide ukhulumela isikhwama sakho esaba ukuthi ungakhuluma iqiniso phela heyi ukudla kuyaphuma emlonyeni kulokhu kuvikavika. Kodwa nxa sebemkhipha la uzeqa sisithi hayi vele wayeserong, wayesehlale kakhulu. Hhayi siyalazi nabantu bezana ngathina sisola vele labelisala lisithi hayi kanti vele heli solani. Kodwa nxa sesifikile isikhathi sangikhona ukuthi sekhitshwa lani selibuya ngapha kulaba bathi kaphume lingamatsotsi lina singamatsotsi emathebeleni south vela sisamfuna umnankagwa ngamalami mvukanzulu ngisekhezi kanye khonapha.
Studio 7 basakazi bethu abahle, kubuhlungu esikubonayo, kubuhlungu esikuzwayo okwenzeka ezizalwane zakithi laphayana eBulawayo abathengisa endleleni bethathelwa impahla zawo kabuhlungu. I-ZANU-PF bantu bayithi ayinalo uzwelo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi we-Afro Pop lomdumo wengoma zokholo uStanley Nyathi kodwa ukuya enkayi eMatholeni North. Uxoxalo ezathisa sibanda we-Studio 7.
Ijaha lakomnyama ubambile umfana kaMdluli sebhekile okunye okutsha azoliphakulela khona abalaleli. Bakumbuze abalaleli udabuka ngaphi ekhaya Stanley.
Uyaphansi le nkaya emagusini. Sembuyile njalo, sembuyile njalo le ngoma ezimnandi. Sengikhiphe ezinye ingoma ezimnandi egoqela ingoma ye-Highlander ethi Team Yezwelonke. Ikhona enye ingoma la futhi ethi bambiza ngomalume, ikhuluma ngomalume. Zikhona ezinye zesonto, lezinye ezeculture.
Ngathi umculo wakho uthiwa njulu.
Mina ngicula kakhulu kakhulu i-Afropop. Iphinde futhi ngicule ingoma zokukholwa ezesonto. Ngibuye futhi ngicule ingoma ezeculture lapho sivela khona ezomdabuko.
Amaza ya la 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 Uma u Chitula ni Wena Musi Wena Musi Musa Bonga Musi Musi
Stanley Nyathi uthanda ubonga abalandeli bakhe abamxhasayo bethenga umculo wakhe.
Ngithanda nje usekelo lwenu lulenzayo. Kuyabonakala nje banenganyana abantu abalandeli umculo wami khona ekhasini le-YouTube nakwezinye indawo zonke nje.
Labafuna uthenga umculo kaStanley Nyathi leyothola emakhasini ebulenjini be-internet.
Kubo Spotify, Stanley Nyathi, YouTube, Stanley Nyathi, Facebook, Stanley Nyathi, labuye yonke indawo ku-internet ungathayipa Stanley Nyathi. Uyangithola khona lapho.
Bese ikwethisela uStanley Nyathi ocula i-Afropop lengoma zokholo kuhlelo Woza Woza Friday. Igama lamukeza Chisa Sibanda libe nempelasonto elijulile.
Tata Savumi, Zulugandaba namhla simalapha kuhlelo lwethu. Zingakhohlwa i-live talk yalandela khona manje, kuxoxa ngokuphidlika kwamanye amakampani kwele Zimbabwe. Olivalisa ngenjabulo, umthembo sithembayo, uGibbs Dube. Kube lempela viki elithukela.